nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi studio 7 ewe tilola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vateereri, tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 12, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro nyika dzepasi rose dzakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland Central vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira mazuva ose. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi Gaborone. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzepasi rose dzakabatana nezuro dzichicherechedza zuva remwanasikana sekutarwa kwarakaitwa neUnited Nations General Assembly musi wazvita 19/2011 apo rakazivisa kuti musi wa11 gumiguru izuva rekucherechedza mwanasikana pasi rose uye kucherechedza kodzero dzevanasikana ava pamwe nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo muupenyu hwavo. Zuva iri rinosungira kuti pasi rose rizadzikise kodzero dzevanasikana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanasikana vanofanirwa kusimudzirwa kuitira kuti vagonewo kuve vashandi vemangwana, vezvemabhizimusi, varayiridzi, misoro yemhuri, vatungamiri vezvematongerwo enyika uye vana amai vanoremekedzeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinofara chaizvo kupemberera zuva iri the International Day of the Girl Child iro nopemberera gore gore rega rega musi wa11 October. Iro zuva rakagadzirwawo neUnited Nations mushure mekunge vaona kuti vanasikana kodzero dzavo dziri kudzvinyirirwa.
Munoshanda nemazera api mubasa renyu iri?
Isusu seShe's Activated tinoshanda nevanasikana kubva pa18 years tichivaumbiridza vachiri vana vadiki. Mukavaumbiridza vari vana vadiki vanokura vari vasikana vane ruzivo, vanokura vari vasikana vanokwanisa kuzvimiririra. Saka tinovadzidzisa kodzero dzavo, tinofamba muzvikoro zvakasiyana siyana, tinoenda maguta akasiyana siyana tichinovadzidzisa nezvekodzero dzavo kuti vasikana vakanomirawo pamberi penyu apa unovaona kuti vasikana vane ruzivo, vasikana vanozivawo kodzero dzavo.
Imiwo semusikana wechidiki makabatsirika zvakadii nemasangano amunoshanda nawo aya mubasa renyu?
Inini semusikana wakatanga neShe's Activated ndine makore 19 years. She's Activated yakandibatsira chaizvo zvekuti pari zvino ndanomabhinda uko angu akasiyana siyana, zvinondibatsira paku kuti ndinoziva kodzero dzangu, handikwanisa kuzvinyirirwa ndichizouya ndikupe mari ndozvinyirirwa kodzero dzangu, asi ndinokwanisa kuzvishandira ndozviwanira mari yangu. Iyezve ndinoitawo zvecatering, ndinoita zvekutengesa tengesa zvinhu zvakawanda wanda. Zviri izvo zvatinodzidzisa vamwe vasikana vekuShe's Activated kuti vange vachiziva nekuzvigonera kuzvichengetedza mukati meupenyu hwavo nekuziva kodzero dzavo mukati mekurarama kwavo. Saka tinoramba tichidzidzisana nezvekodzero izvozvo nekuvadzidzisa kana mapfekero chaiwo anenge akabva kuvanhu, tinovadzidzisana izvozvowo futi.
Mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mubereki ane mwana akawana rubatsiro rwakakura kubva kune rimwe sangano reMTC Girl Child Trust iro riri kuita mitambo nemisangano yekucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana siyana munyika. Ngatinzwei amai Millicent Chitanda vekumhondoro ngezi vachitsanangura.
Ndine amai vanoshiya muruma. Misho mwana akakura achiita masipoti zvizhinji kubva ari primary achifunda paLighton Primary School kukambozima kuHarare. Aitamba shotball achimhanya paground achitamba soka achitamba netball. Kwazobva akuya kumhondoro ngezi akaramba akukontinua achimhanya kutamba bhora aitamba soka. Akazvinyanya kuzvirisa. Amba zvekuti pangeja apa zvetinonzwawo zvakufara pakaitaka zvinoonzi pane inonzi MTC inoita zvegeitawo patiitini international organization saka vakazouya veMTC kugavhunga uku last week misha akatamba bhora vakatozongoshandisikawo apo askautwa aoneta neMTC saka ndinonzwa kufara nekuda kweMTC
zvabatsirwawo nazvo vana zvamunoverenga muchitarisa imi kusvika pari nhasi ndezvi
ende chandafarira NEC ndechekuti inorekognize vana vasikana ende zvaitawo kuti vana vasikana vawane nguva yekuinteracta nevamwe vavo from different schools vachidzidzisana zveupenyu vana vazhinji vanga vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudhakwa zvekuita zvemakomana asi through this organization iri kuita bring together vana vachiita zvinhu zvakanaka ende vabereki vazhinji vakutoona kuti there's something in sport if you support mwana anenge atipinde kune zvakati vakutomupa support yavo hombe
zvii zvamuri kukoshesa mukuungana kuri kuitwa uku nevanasikana
MTC haisikumira iri kusapota pane vamwe vana vachiti ndikutobhadharirwa school fees vasikana vazhinji vaitonzi havaende hafane kuenda kuchikoro but nekuda kweMTC we are seeing kuti vana vakutoenda kuchikoro vasinobhadharirwa mari through MTC saka MTC yauya zvakanaka ende zvingati vairamba iripo the support of the girl child vana vaida kutodzema chirungu vakukwanisa kutamba masports like soka iyoyo yatiti anoza ende vanenge vakachena vari kupfekedzwa zvakanaka chaizvozvo unombotongoona kuti zvindazvida izvi ende vana vazhinji vasikana vakutofarira kutamba soka nekuda kwekuti MTC yakatunzira zvinhu zvakanaka munharaunda yedu yemhondoro ngezi
avo vanga vari amai Millicent Chitanda vekumhondoro ngezi vachitaura vari parunhare vari kumhondoro kwakare gari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti chikafu chavari kubatsirwa nacho chishoma zvikuru zvokuti vave kurarama nekudya michero yemisango yakaita semasau mutori wedu wenhau Nonurai Jena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera
mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonaland central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino
kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutiwo sekunokuwo kune michero ukaita semasau saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma saka toti makiseni ayayi wotomadzura wovhangira kurarama kwekuti hapana zvokuita haakwanisike kuti ungodye ega ega kutoita mazuva unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masawari
amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru
inini mararamiro akuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara tiri kupiwa yedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya
mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganho wezimbabwe nemozambique amai Loveness Kuvhea vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma
tinodya kamwe chete kunosvika fuwa kudya kwacho tinogona kudya sadza
amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuamerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro
mari chai inotonetsa garoni randatifana kutapudza futi ndobhadhara kumugaisa ndokutikwanisa kuraramo zvakanaka
sabhuku wemubhuku rekwakanonga varemidio kazuru vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya
zvoit kuitira kuti kushaiko kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vai zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mafaya sai vane matengero avanenge vachiita kuti kana ukashacha mombe kuti mari yakati iyo vanenge vachitenga nemari pasi pasi.
Mukuru musangano reNational AIDS Council mudunhu reMbire vaClaudius Musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vaPeter Paspamire vemudunhu reMashonaland and West vanoti kubva nguva yakare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka Mwari akapakatika dambudziko kana kuti anotozviziva kuti anoronga anenge aine plani B yacho kuti kana vanhu vako vakazonzi vatambura vanozorarama nezvizvi kunonyakukwanika kunonyakuemi hacha iyoyi mumichero yemusango ukaona akawamba chaizvo inenge ichitotudzira kuti pakune nzara inenge yakutokavhira kumazvino.
Kunyange vanhu vari kuti chipage chavari kupiwa chishoma mutauro webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika Muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechipimo pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nanamazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri.
Yatakagarwa pasi nehome committee and they said that 7.5 inokwana per person. Because remember we were saying per person, zvori kuti kana muri 10 muremeni munopiwa chii 75 kg amwedzi 1.
Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7, asi nhasi chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Evans Zininga. Ndaita hurukuro nambuya Mandizha avo vanorima vari kuBotswana. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi reGaborone.
Tiripomakadiwo ndiri munzvimbo yemumandiri parisinzi.
Tinonzwa vazhinji vachiti kunorima vanhurume, vana baba, vana sekuru vedu ndo vairima. Kuimimi muri kuzvivamisa sei? Imi muri kutorima muri Botswana?
Ya, ndiri kurima ndiri kuBotswana. Basa rekurima iri ndakaridzira ndiri kuZimbabwe ndichingorida kubva ndiri mudiki.
KuZimbabwe makakurira kupi kwamairima muri?
Ndakakurira kwaMurewa kuZimba. Ndikatobvako ndikaenda kuChakari ndakuno shanda ndapedza kutraining yangu yekurima.
Saka kuchaka kupai kuti muti hai inini kuno kuBotswana ndakuda kurima chii? Tonzwa kuti vamwe vanoita mapeace job, vamwe vanoita zvese zvese, imi makasarudza kurima?
Ini ndakasarudza kurima nekuti ndakaona kuti kurima kune nhari uye mukurima unowana shamwari dzakawanda.
Makazvitanga riini zvekurima kuBotswana izvo?
Zvekurima kuBotswana ndakapinda muBotswana nshanda ndashanda bva ndaona kuti kuti akarishitanga hangu kurima kubatsirana nababa vekwangu ndivakanga vapinda mukurima inditanda hangu ndichitanda zvekurima izvozvo.
Zvirimwa zvipi zvamuri kurima?
Tiri kurima kebhiji, spinachi, letisi nematomatoes, bitruti, chilis, green pepper.
Zvinotengeswa sei? Munotengesera kupi? Munowana kupi makastoma?
Tinotengesera maindividuals, tinoatengesera tinotengesera mashops akafanana naChopis, anaSelana, anaFold, vese tinovatengesa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semurimi ari kurima munyika yevatorwa apa muri mudzimai futi kudai?
Matambudziko atiaidi akanyanya kuwanda atinosangana nawo, asi dzimweni dzenguva tinongosangana nekuflood hoko zvinhu kwekuti tinogona kurima crop imwe chete panguva imwe chete.
Asi katanzwawo hurume hurumende yeBotswana ichiti inopota ichivhara mabhodha kuti vanhu vekunze vasapinze zvinhu muBotswana. Itatonzwa kutoti vari kufarira nyaya iyoyo. Zvinokubatsira iwo here izvozvo nedzimwe nzira?
Izvozvo zvakatanga hurumende yeBotswana tiri kutibatsira zvakanyanya. Tiri kutibatsira nekuti takukwanisawo kutengesawo makebhiji edu nepraisi yakanaka. Takukwanisawo kuti ukarima hauchaita loss ye70% kana kuti kana kuti hakutadza kutengesawo 30% kana 70%
Saka ritori basa gairi rekutoti hamuna chimwe chamunofunga nezvacho kunze kwekutongorova badza nemvura muri muBotswana.
Basa rekurima rakatove basa chaizvo rakatanga pane mamwe maindustry.
Mvura munoiwana kupi? Tinonzwa kuti kuBotswana kwakaoma kunonetsa kuwana mvura.
Government yeBotswana kunoku yakaitira vanhu vayo zvakanaka. Pane plant yavanoshandisa inoshandisa green water iyaiya inenge yakwatisetsitiyo yakaklinwa. After cleanwa yoiswa murwizi then from there yoiswa yoiswa ine mafeji zvakawanda yainofamba about 7 mafeji.
Muri kuita basa rakanaka. Zvikwanisiro zvakaita vana fetireza, vana mishonga, zviri nyorewo kuwana zvakadii kwamuri uku?
Kunoku fertilizer nemishonga zvinowanika mumashopu, asi nekuda kwekuti munomu hamuna mamanufacturing kambani anogadzira. Saka zvinowanga zvine purisi yepamusoro kudarikawo dzimwe nyika dzakadafana South Africa, Zimbabwe. Sakawo ndosaka makaona gavhumendi yakasarudza kuti ibharire mabhodha kuti mafamasi sezvari kutenga zvinhu kudhuru aite se azowanawo profiti inenge iri nayo.
Vamwewo vangade kudzidza nekunzwa kuti veduwe vamwe vari kuzvigonawo sei, mungavapewo mashoko api ekurudziro zvedu tichipendera?
Vamwe vanoda kurima ndinovakurudzira kuti varime mbeu zvakafanana negaliki. Imbeu yakanaka indakatanga kuiri mombe rinei. Imbeu yakanaka nechii. Imbeu yakanaka zvakare inokurumidza kukusunuka.
Ndo zviri kunyanyotengwa pamaketi izvi?
Izvozvo zviri kutengwa zvakanaka ende hazvinese kurima. Unozvirima specially galiki inongoisa yotongokurawo zvakanaka naka isina kana dambudziko. Ina mapesi akawanda anoiruma sezvinoita kana kuti nemasa rinorumwa kana kuti sebhiji rinorumwa galiki hairimwi. Ndine mbeu yandakatanga kurima gorine ndakaona kuti aiwa imbeu yakanaka.
Gogoma ndipa nhoroondo yakajeka. Mune mashoko amunoda kusiyira vateereri here ndichipedza zvangu?
Ndingangotenda kuvateereri nekutiza chirongwa ichi kuti kurima kwakanaka. Tinomboda kuti kurima uri kupi? Kurima kwakanaka. Kudziswa kwatakaita kumusha uku kuti kurima ndokune upenyu mukunde mune upenyu.
Avo vanga vari Mbuya Mandizha vanorima vari kuBotswana kumuchudhi vachitaura vari parunhare vari muHabhuroni. Teererai zvakare svondo rinouya patichakupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vamwe vashandi vechidzimai pane mumwe mugodhi kuhange. Ava vanonzi vari kumanikidzwa kugeza zvimbuzi vachishandisa maoko vasina magorovhosi. Izvi zvaita kuti vagari vemuhange vechidzimai vange vachibatana pamwe chete vachienda kunoratidza kunyunyuta kwavo kukambani iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani iyi, izvo zvaita kuti tinge tisingaitauri pamhepo nezita. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemadzimai emuhange, Muzvare Tovekile Shoko. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Muzvare Shoko. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Sezvamuri kuona nyaya yechizeya zeya, zvinhu zviripo asi kuti zvinoita sevanonyeka asi iro riri chokwadi. Nekuti hazvisi zvega izvozvo, zvakawanda zvatiri kunzwa zviri kuitika nevashandi vari kushanda mumugodhi. Tanga tisina chinobatika chinoratidza unzowo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa, kunyanya madzimai. Tinosimbonzawo kuti dzimwe dzenguva vane mamai nakawandisa kunoku muhange munomu unongonzwa vanhu vachiti vasikana vari kubata kana ari kushungurudza madzimai ariko yanga ingori nyaya ichingotaurwa pasina umbowo asi uhumbowo hwatakaona chaiwo nemaziso vadzimai vachikwesha machemba nemaoko kurevera kuti zvakatowanda zviripo zvichiri kumashure zvatisingazive zvavasingazotauri.
Saka imi semadzimai emuhwange zvii zvamuri kuitawo nekunyunyuta kwenyuku?
Isusu semadzimai muno muhwange tasimukira pamusoro kuda kuda kunzwisisa nezvenyaya iyi. Chokabiriripo vanhu ava vari kuabhuziwa nekuti chaizvo hapana munhu angasteja kundokwesha chemba. Uyezve takamboedza kundosvikako semadzimai asi takarambirwa kupinda mukambani yacho kana kutoona ivo vakadzi vacho ivavo. Saka zvinototipa umbowo uhombe chaiko kuti vanhu ava vari kutoabhuziwa dzimwe dzenge vari kutofira kuti tikavaona madzimai iwavo tingatowana zvimweni zvakatoti wandei zviri kutoitika ipapo pakambani.
Imi makazoziva sei kuti ndozviri kuitika pakambani kana musati mawana mukana wekusangana nemadzimai?
Takaona riri vhidhiyo raitenderera musocial media mumawhatsapp. Tirimo mumagurupu emawhatsapp emuhwange akati wandei. Takariona riri vhidhiyo raitenderera tikabva patanga kuzvinzwisisa pane vanoziva pane vanoziva here kuti vhidhiyo iri rabva nepi. Asi muzvizotarisa uyezve vanhu vaikosha mumwe wemadzimai aiva iye aikosha ipapo tikaona kuti tinomuziva sezvo hedu tisati tasangana naye tisati tataura naye asi takazozviziva kuti kambani yacho ndeipi ndokwatakazoenda kukambani yacho yatisina kumbogashirwa semadzimai kuti nyaya yedu iyi ive inotaurwa madzimai nawo ave nekurerupirwa kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve iri kuendepi.
Saka imi matanho apa amuri kuda kutora
muno muhwange makambani awandisa chaizvo zvekuti anodarika chero 10 asi tatarisa mumakambani iwawo vashoma vechikadzi vanova vanoshanda imomo. Saka isusu konseni yedu yakwira pakuti pane ivavo vakawana mukana wekushanda mumakambani iwawo vari kuva abhuzi inowana kuti takatsvagisisa tikaona kuti mutikana iyeye shive singu mamu vakawanda vari kushanda ipapo tichingobvunza vamwe vakawandisa varimo oshanda makambani imomo masindi parents zvekutoti kana panyaya iyi tikaitarisisa vakatanga kuintimidatiwa kusvika vabuda basa zvinorevera kuti havasisina pekuchengetera vanhu. Saka isusu taida kuti nyaya iyi iuye into adispute nekuti madzimai ari muhwange asave acharamba achishungurudza. We are very much concerned about these women because masele unioni nesu vanhu vanogara nesu munharaunda muno. Saka tiida kuti the next term chero pane zvinoitika zvakadero makambani anatoziva kuti we are saying no to that abuse iri kuitiwa kumadzimai. We want this nyaya iyi kuti ive inowana mezi yekutaurirwa and we also understand kuti isusu semadzimai tivaangarire nehwange we have right to information chinhu chinotenderwa kumunhu wese kuti tinofanira kuziva chiri kuitika. Saka tichikuda nyaya iyi igoadresiwa madzimai avo agokombasetwa sezvaari kuita izvozvo chero ari mudzimai akaita sei chero ari papi tiri kuti kwete hatisi kutendera madzimai ave anobata senhapo kana kushungurudza.
Ava vanga vari mumwe wevagari vemuhwange vechidzimai muzvare tobekile shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ina mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc.
Tenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo vanoita zvemitambo vakawanda vanoti mabasa avo haana kubudirira gore rino nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vashoma vanoti vakabatsirwa nemikana yavakawana gore rino munyika nekunze. Mutori wedu wenhau Pasmon Ndlovu anotarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzemutambo apo gore rave kusvika kumagumo.
Muimbi wemusambo wembira Chioneso Rutsito anoti gore ra2024 range rakaoma zvekuti akatombofunga zvekusiya magitare asi akaramba akatsungirira.
Kuramba ndimire magitare zvichingori zvengingingi zvenharo nekuti dzimweni dzenguva dzachona mukana unenge usipo.
Mumwe muimbi wa musambo we Afrofusion, Kenny Wamambo, anotiwo dambudziko rekushaya mari yekutsikisa madamba refu, kuita mavideo, kuita mashowo kunzvimbo dzinoveruzhinji, rakamutadzisa kuita shuviro yake, asi anovimba kuti zvinhu zvichagadzikana nekupindana kwenguva.
Pangapacho tichida kushuta mavideos aka ane hunyanzvi. Kazi tinozotadza nenyaya yekuti mari dzachizoita kuzviita dzine dzipo nekuzobhuka mavhenyu akati kurei nekudini. Zvinhu zvinenge zvizoramba hazvo, asi tinovimba kuti gore ra2025 rinenge riri better than gore ra2024 rineri.
Asi muimbi achiri kusimukira Mary Anibal anoti akakwanisawo kusimudzira mimanzi yake kuburikidza nemikana yekusheedzwa kunze kwenyika achindoimba ikoko pamwe nekuimba munyika kumagungano akaita seOliver Mtukudzi International Festival of the Arts.
Naizvozvo mukati mekeriya yangu ndinova chiri chinhu chikuru zvisingaite, ende ndinotenda kuti uku ndoamavambo ezvimwe zvikuru zvichauya mukati mekeriya yangu.
Mwanakomana wemushakabvu Bob Nyabinde, aga Nyabinde, uyo anoimba musambo wejazz, anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino, akawanawo mikana yekuridza pamagungano makuru, achidzidzawo nekuyanana nevamwe vaimbi, izvo zvaanoti zvakamubatsira.
Zvinhu zvinodakadza kuti munowaniswa mukana wekusangana sevaimbi, muchishandidzana pamwe chete, munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunongozvitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu.
Nyanzvi inongora nezvemitambo ichidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti veruzhinji havana mari uye havakwanise kuenda kumitambo kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanotiwo kushayikwa kwemari kunokanganisawo unyanzvi pakugadzirwa kwezvemitambo.
Zvimwe zvacho magadziro azvo hazvinyatso kubikwa zvakanaka nemastandards dzichaiwo. Asi takazoona futi kuti vanoona vacho havana basa nazvo kuti zvanyatsogadzirwa sei, chavakungoda chete kuti vagona kuseka here.
Imwe nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira ichishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera, vaudzawo Studio 7 kuti kuondomuka kweupfumi ndiwo mongo wezvose zviri kuvhiringa budiriro munyaya dzezvemitambo.
Chinangwa chinenge chachekurarama zvemafaro nezvimwewo zvakadaro zvine chekuita neart, vanhu vanenge vasisina mari yekuzoita izvozvo nekuti inenge yaperera mukurwisana nekuda kurarama.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende kuburikidza nesangano ravo iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanoita zvemitambo.
SeNational Arts Council of Zimbabwe, donzvo redu nderekuti munhu wese ane chekuita nearts and culture anga achiwana pundudzo kubva mubasa raanobata.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Biggie Samanda vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba iine chinangwa chekuvandudza zviri kuitika munyaya dzezvemitambo pamwe nekuwanisa vatambi mikana yekusimudzira mabasa avo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowirirana kuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kwakaita kuti mitambo mikuru yairemekedzwa pasi rose yakaita seHarare International Festival of the Arts kana Haifa igwadame. Kudzamara izvi zvagadziriswa, vanhu vava kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara kuti vaone mitambo. Vakawanda vakaita saWamambo naRutsito vacharamba vachingochema chema nekuomerwa neupenyu. Izvo zvichaita kuti vazomanikidzika kuti vasiye mabasa avo vachinotsvaka mamwe mabasa ane mafuro manyoro. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ntofu.
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti vave kurarama nekudya michero yemisango nekuda kwenzara iri munyika. Zuva remwanasikana rakacherechedzwa pasi rose nezuro. Botswana inoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Tabva tasvika kumagumu echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. munokwanisa kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuMfumfu 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje
kule ndlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lobuzima njengalibona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele sesweti zenzenjani. Labantu kade bephila ngalo le damu lokulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane zohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamachumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu. Kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes. And the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesifelwe izindlovu ezingu 39 ikakhulu eWange National Park ezingu 12 zifele duzane le main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe indlala nempondo sizifice zikhona wokuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lize line.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezinkaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka. Indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamathumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kule ndlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine siba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
Ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle. Indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezigcina zibalimaza kumbe ukubabulala. Izakhamizi zedethe leWange njengakwezinye izigaba ezincelelanele lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezi nyamazana ngolwesibili lokhu ewandle abezimparks badubule indlovu yebihlupha izakhamizi umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali bewange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalendawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini.
Yaso justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park, siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park, siyawazi ukuthi ama mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi-encroache kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze aphe abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale esithi le yindlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000 kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliamente isithi kumele likuvimbe. Ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngiseWange.
Namhla sixoxa lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSunny Extend eGezi eyolapha abantu abanesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhla lokunye. Ake sizwe ixoxa lo Ezra Sithisa Sibanda weStudio 7.
Le mithi yokwelapha le ma mhlawumbe ugula kumbe usu-affecthwa yisiki noma u-affecthwa ngolunye nje uhlupho osuka ube lalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona. Into ezincedisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza.
Wena ulapha kulabo okugwejwa kakhulu, okugwejwa kakhulu abane bakhala imithi yana bayifuna kakhulu.
Kakhulu vele kakhulu abantu abalapha bafuna one bafuna imithi yenhlanhla, two bafuna imithi yesiki kakhulu ngabantu abalatshwa esiki.
Kusho ukuthi kulalana kakhulu laba kuthelwane esila.
Engandise ukuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected kuprogram esifana kwesiki kumbe ni babe funa nje imithi.
Uyeqolo
imithi yeqolo.
Yona ke le siki ziphi lezo zelaphayo kakhulu?
Yona nje le isuka ilimaza nje into ongubaba kakhulu. Isuka ilimaza into ongubaba kakhulu esikuthola ukuthi sometimes kuba ku-affected from ebantwini abangomama. Bese besuka obaba nxa sebethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba yokuthi baba-affected kakhulu.
Wena uyifundela njani? Uyephutshiswa? Wacezwa ngehlomkhulu kumbe isangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo, umuntu owayifundiswayo, umuntu oyifundileyo, umuntu okhonisa ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngingancedisa kanjani.
Omama kakhulu omama abalapha emayini abacela kakhulu imithi, bacela imithi yani kakhulu?
Na omama befuna imithi.
Abaningi abalapha bacela imithi yani?
Bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes. Na nginanzelele ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina isibeletho sabe yemtabe sigula sithelenzini bese sithole ukuthi umuntu uyabe si-affected through
ingulamakho.
Ma esi-affected ingulamakho ichaya kubomama esimeni sesibeletho.
Kodwa u-HIV yakho benaphi?
HIV. HIV asikayibeni laphi laphi.
Laba lenhlanhla babesiba lenhlanhla ukuthi bathole igolide, bebaba lenhlanhla ukuthi batholeni.
Hayi kanti inhlanhla isezintweni eziningi, hayi ukuthi kugolide kuphela. Hayi umuntu nxa evele nepati lakhe iyabe idinga ukuthi nami ke ngigeziswe ngibe klini.
Iyabona kuthiwa ubheka mina le iyakwenza ukuthi ngikhonjwe.
Ubheka mina ukhangela le izintweni eziningi ngaphansi.
Lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eGezi. Ubexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 eseSunny Extend. Wezemapandleni sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Lokhu kwenza kukuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labomama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa mumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxele Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuzilela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthele zela kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-project besilawo sibili abembalwa ekhona ngapha eNtando kaZulu, ikhona ngapha eBamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi, inkomo balazaziselayo vele amanzi okunatha, labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi zathi sichatshane thina sodwa, nginganika omunye imbheda ethize siyabe sincedisana nithelelisa lami nithelela, singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanani ukuthengisa ukuthi emakhaya sishayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala sinzima kakhulu.
Inkokheli yesigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamondlovu usobhuku emashalomoshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Lobunzima nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seziswele zendle njani. Labantu ade bephila ngalo le damu sekulobunzima la. So sesihlela silindile ukuthi inkomo singazingasanathi khona ngoba vela amanzi asagonjezelela udaka. Ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sivile lapha akusela nto eright, kuphonguka isizibo. So kungamanzi okuncinci sokugonjezelela udaka, besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawa-2 esigabeni lesi, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa ukumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu, ingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisi ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ezischool fees, labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapha abantwana abaningi abasabhadali ischool fees. Kulobunzima kakhulu singakhangela sibili, hayi kudonswa nzima kakhulu. Kanti ke zene zingathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale ischool fees, bathenge nje lemfanelo zezindlini zenezi ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukahulumende lwe-Agritex zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo ukuthi bagqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi ese yanino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo wona olakho ukuhlasela abesifazana nabesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo kaward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinengi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinengi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa kubangelwe imikhuhlane yengculaza konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo
umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele owenhlanganiso yephadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni
mbingelele kubalaleli inkinga le mental health ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu especially lapha eZimbabwe nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubobaba of course omama bale zinkinga eziningi ezibahlukuluzayo ungakhangela i-suicide eZimbabwe i-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi yibo abafa bebulawa yizinuke ezibulala ithi 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo obaba yibo abaningi and i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505 lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo kumbe singathi i-mental health and into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kakhathwanga indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika kumbe imuli yakhe kasahlangananga kuhle isikhathi ezinenxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe ukuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakho imuli yayo ukudinga xa ungehluleka khona lokho njengendoda bakubiza nje ukuthi asiyo ndoda abantu basebekukhangelela phansi so khona lokho kuyawalimaza amadoda amaningi isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought izulu kalinanga imisebenzi kayitholakali konke imali iyawa amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo so kudinga ukuthi abantu amadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo kuwafaka enkingeni eziningi abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umntana zakhe afise ukubana ayenze abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something
ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa
salibonani linjani mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lo mkhuhlane wengqondo sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo njalo nxa kuyikuthi umuntu le problem maybe ye-depression kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo o-serious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinwa lokusasa. Sokwesithathu sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange-$4 million. Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ithe isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abaningi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol, ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusiba lokulungisiswa esikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini livalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye-4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe-4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa siyikhangele sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo, besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing, besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources asezingeni eliphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengela ndaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje stridini emini kabha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza, singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini zecorruption. Sibeke bazisebenzele njalo sibanike ama-resources.
Hayi, siyabonga Maphosa, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyabonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo, vegulu selo, lipuma lendaba, lichone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi kaMaskandi osacathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isendli yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangu ixoxwa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Salmbolani umhlaba wonke jikelele ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu ngizalwa endaweni yaseKhezi Maphisa esimphathe ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu kale ucula 2020 ngakhipha isitudi trebi ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udalwami ngazobuya ngo-2024 ngakhipha isitudi trebi ethi Themba Lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu ku-YouTube uyazithola, naku-Instagram nakubo-TikTok uyazithola. Cela abantu kusubscribe laphana uma bengena ku-YouTube noma ku-Spotify, besisapote kakhulu ngo-YouTube, ingoma zitholakala khona. Kuzothi ku-Facebook uyabhala uMkhumbi Impilo Selithole Ndlovu. Uyangithola lapho ku-Facebook lapha, kuzobuya ku-TikTok ubhale uMkhumbi Music, ngiyatholakala ku-TikTok. Ngasho nje into amashopu ka-online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu, uyazithola ingoma zami. Sicela abantu besubscribe laphana. Kuzothi inamba engitholakala kizo ku-078089675 uMkhumbi Ndlovu uyaziwe inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo seGoli eJohannesburg eSouth Africa, ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Engakucela kubantu ngicela isupport kakhulu abantu besupport, singajabula kakhulu uma besupporta.
Yeah.
singakehlukani isihlobo siyasikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela. Ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kube indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathebeleland South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Olivalisayo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.